Vatsigiri veZANU-PF ava vange vari pamuzinda webato ravo uri muna Hebert Chitepo pedyo nechipatara che7th Avenue Surgical Unit kana kuti SASU. Nhengo idzi dzange dzakangogara muchinyararire, vamwe vachitamba tsoro, vamwe vavo vachibika zvekudya kwemasikati. Vanhu ava vanoti havazi kuzobva pamuzinda uyu kudzimara utungamiriri wedu nhoremanikaland muZANU-PF wasiya basa. Mapurisa echitikitivha ange achiongorora zvange zvichiitika pamuzinda uyu, uye dzimwe dzenhengo dzeZANU-PF dzange dzichitonwa hadzo hwawa. Imwe nhengo yeZANU-PF yange iri pamuzinda uyu va Brian Marange avo vanogara musakuva vanoti havazi kufara nezviri kuitwa nasachigaro weZANU-PF Manikaland vaMike Madiro nevamwe vavo. VaMarange nevamwe vavo vari kupomera utungamiriri hwavo mhosva yekuvasarudzira utungamiriri pasina kunzwa kunhengo dzebato iri vanhu vavanoda kuti vavamiririre.
DCC member anga aripo ndiwo anga ari kumhanyisa election yacho. Murozona, meaning kuti hazviiti but they were best. Plus the code chairman wangaripo we DCC ndi akatora mapepa edu isusu etinobvisa kuma district mawards edu tibva hamba hashaya first time say 1 month vamuswa 14 kusvika muswa 11 tozoti ako covid toda kuverify kuti hazvitakuenda kuelection mapepa aya akafanana here netinavo kuma members edu ma districts todzoka tobva ipapo tozoona kuti ko zvasiyana wani tozozwa kuti mapepa aya hapo.
Vamwe vanhu vanonzi havana kuvoterwa vanosanganisira sachigaro wemutasa vawisdom muparutsa munyori wechimanimani vatagwire mabika sachigaro wenyanga vaterera echikara pamwe nasachigaro wemakoni vasemukadzura. VaMarange vanoti nhengo dzeZANU-PF dzava kuda kuti national commissariat weZANU-PF waWebster Shamu pamwe nevamwe vavo vakuru mubato iri vasarudze humwe utungamiriri pachimbogadziriswa nyaya yemaitiro avaMadiro nevamwe vavo.
Ratidziro yedu ndeyekuti dai kuru kuti commissariat tijiti commissariat ndikura national level ndora zvaita commission vakauya vakazviti zvese zvakaitwa tisatazwa maresults ba zvese zvakaizwa ngazvidini ngazvisealed then province ndaimbomira yakadaro yese na chairman vavo DCC yacho ngaimbodini ngaimbomira wombonza kana kuti inquiry commission inomboya kumbomirira chinyi kuno because hakunomira zvakanaka through vaMadiro ne this crew of hims.
Vamwe vataura ne Studio 7 varamba kudongwa nemazita avo vanoti nhengo dzeZANU-PF hadzizi kufarira mirizhonga iri kuitwa nevatungamiriri vavo kunhengo dziri kupokana nezviri kuitwa izvi. Sarudzo dzeZANU-PF dzekusarudza vatungamiriri mumatunhu eChipinge, Makoni, Mutasa, Mutare, Chimanimani districts dzakasangana nemirizhonga zvichitevera kusawirirana mubato iri asi hapana vakasungwa muchiitiko ichi. Vatendai Samaya ndivo provincial komisa weZANU-PF muManikaland. VaSamaya vachitaura nevatori venhau maererano nemirizhonga iyi vakati bato ravo raizotora matanho ekuranga vari kukonzeresa mhirizhonga. Mutevedzeri wemunyori anozvi kubuda kwemashoko mubato reZANU-PF kuManikaland vachausa muriwo vati havakwanisi kutaura sezvo vange vari mumusangano asi mumazuva mashoma apfuura vaSamuriwo vakaudza musangano wevemachechi kuti vari kurwadzikana nemhirizhonga iri kuitika mubato ravo pakati penhengo dzavo.
Kana Samuri auya pameeting, what does he say? Is he two different people? We need people that are able to say kuti kana amira ari politics vavaronga kuti gati tindirova vanhu kuti vakomana ina handizvide and come out openly and say that ndokuti zvipere. But if we have people zvituta, yes people, right, what do we have? Ndataura nditi garwe rinodhonzera kwarakasimbira, shumba inodhonzera kwayakasimbira, ndozvinoitika nenyaya yeviolence. Pane akauya achinzi ndichairperson wejambanja, jambanja rikapera noita chairperson wei. So that's a problem that we have. And a problem that I'll give an example, I'll give a clear example. Tine problem ya tugu eva ma'am. Ya seeing it in the paper. Mangwana mcham jiwona Manika Post, we were giving a clear position. We had elections, DCC elections in Makoni. We had DCC elections in Chipinge. Where internally, you have same system nitga. Muka tika siya mtuga mira kadaru. Aruko zita internally. Kukusuti ni watoro.
Seven aina kukwanisa kutaura na vaMadiro kuti tinzwe divi ravo. Kukakavadzana kuri kuitika kuManikaland kuri kuitika wo umatunu akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Lloyd Damoyo.